Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kurume 26, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvimwe zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti sarudzo dzemabielections dzatanga zvakanaka uye dziri kuenderera mberi murunyararo kunyange hazvo mamwe mapato asiri kufara nemafambisirwo ari kuitwa zvinhu musarudzo idzi. Vanhu vashoma vanobuda kunovhota munzvimbo dzakawanda kusanganisira mudhorobha reMasvingo, asi vakawanda vachivhota kuMwenezi East neChivi South musarudzo dzekutsiva zvigaro zvanga zvisina vamiriri veparamende pamwe nemakanzuru. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden avo vari kushanya kuPoland vanosangana nevapoteri vakatiza hondo kuUkraine vari munyika iyi. Vamwe vabereki vane vana vanodzidza vari pachikoro chine mukurumbira cheKutama College vanoratidza kusafara kwavo kuvakuru vechikoro ichi pamusoro penyaya dzine chekuita nekushungurudzwa kwevana vavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti sarudzo dzemabielections dzatanga zvakanaka uye dziri kuenderera mberi murunyararo kunyange hazvo mamwe mapato asiri kufara nemafambisirwo ari kuitwa zvinhu musarudzo idzi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri weZEC vaJasper Mangwana vanoti sarudzo dziri kufamba zvakanaka uye dzatanga munguva yange yakatarisirwa munzvimbo zhinji dzaitwa sarudzo idzi munyika. VaMangwana vati nzvimbo dzanonoka kutanga dzichanonokawo kuvhara. Asi vachitaura mushure mokuvhota pakuwadzana 2 primary school mukuwadzana East muHarare, mutungamiriri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vati ZEC haisi kufambisa sarudzo zvine mwero uye bato ravo harisi kufara nemapepa ekuvhotesa kana kuti maballot paper pamwe neingi radza kuti munhu avhota zviri kushandiswa. Vatiwo vamwe vavhoti vari kushaya mazita avo pamwe nekuti vanhu vange vachinzi vanyorwe pasi. Kunyange hazvo vanhu ava vakanyorwa mumagwaro eZEC vachiti ZEC haisi kuita zvinhu zvakajeka.
ZEC ine mepo. Mepo yainayo ndeyekuti haiite zvinhu zviri pachena. Ine chipakirwa nechioko muhomwe. The corruption of this country starts with the corruption of the electoral processes. So nyaya yeuori wesarudzo ndiyo atoda kugadzirisa tanzwa kuti kwana mutasa kwamadzishanga achiunganidza vanhu. Ndiye munovhotera pakati muti hatigoni kunyora vanhu kunzi itai zvimumumu, vanhu remarai, vanhu musaona, vanhu musanzwa nenyaya yekuti vanhu vada kuita sarudzo. ZANU-PF does not believe in the liberation struggle and its ideals. ZANU-PF does not believe in the vote. It doesn't believe in the free will and the sovereign will to decide.
Vachitaura mushure mekuvhota paGwinyiro Primary School kumufakose, munyori mukuru mubazi reMDCT inotungamirwa navaDouglas Munzora, iyo iri kukwikwidza musarudzo seMDC Alliance, amai Paulina Mpariwa vati zvinhu zvange zvichifamba zvakanaka, asi havana kufara kuti pane vemamwe mapato avasina kudoma vange vachimirira vanhu panzvimbo dzekuvhotera vachivaudza pekuvhotera.
Ndofunga izvozvo zvinokonzeresa kuti zviite political violence. Hazvibatsire kuchaita mombe ikorere padhibha nekuti vanhu vakapiwa nguva yekuti vakambiri vakapedza. Saka chikumbiro changu nechishuviri changu ndechekuti vanhu ngavachigara mudzimba, kana vavhota vanogara mudzimba vomirira kupembera kana zvinhu zvadi zvapi rana 7 vanhu vasipamarisa.
Mushandi mukuru mubazi rekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi vaudza Studio 7 kuti vafara kuti ZEC iri kuita basa rayo nemazvo, asi vakati havana kufara kuti mamwe mapato akaita seTriple C ange ari kuvhundusira vashandi veZEC. Vati izvi zvaitwa navaDanford Ngadziore avo vari kumirira Triple C musarudzo dzemakanzuru muward 16 muHarare.
Dambudziko ratasangana naro pari zvino mbere ku Harare West kuward 16 uko kwatiri kunzwa kuti candidate ye battle race CCC yeruvara rwa mabanana iri kukanganisa ku voting process iri kuitwa ikoko budikidza nekuvhundutsira uye nekuchichidzira zvekare nekuita manhandle vanovhotesa vanotinga tuma presiding officers nechurungu izvaitika kuHarare West ward 16 Alfred Beito Primary School. Azvina kutifadza izvozvo ende tinovimba mapurisa achatora danho ravo kuti nyanya dzakaita sedzidzi dzinoda kushapisa tsarudzo dzekufamba zvakanaka murunyararo zvibatwe sezviri pamutemo.
Vamugwadi vanoti izvi zvaitikawo kumutasa central kumanikaland asi vangadzore vanoti havangapete maoko vachibirirwa sarudzo.
Vanhu veze kana vachida kuti munhu angasvika ari agent or candidate achida information yekuti how many people voted so far, how many turned away, ndapi mareason, then munhu oramba neinformation iyoyo, I will not entertain those people. I will confront within the laws zemutemo because hatoshandi. Inini ndiri panapo pamaelection kuti ndihwine election. Handipo pakupurekedza kundoridwa. No, that's not my role.
Vari kumirira ZANU PF kuHighfield East vaNobert Chikumbo vaudza Studio 7 kuti sarudzo dzafamba zvakanaka chose uye vanotarisira kukunda. Vamangwana vati kunyange hazvo paita zvichemo zvizhinji zvacho zvange zviri zvidiki diki uye zvange zvichigadziriswa kunzvimbo dzekuvhotera.
Zvimwe zvachona dziri kusvika asi zvinji zvachona zvinopedzwa kwavanenge vaenda ikoko kumapolling station ikoko nokuti imwe nepolling station ine voters roll ravanaro ravanoshandisa ikoko nemakai nokuti mavoters roll edu akavhara nguva yakasiyana. Vetozisa rizhinji kuti mapolling station edu mukomanga akavhura for inspection mazuva matatu adarika tichitaura nenda munotasa masenyu mutasa mapolling station enyu chau chau taitira kuti zuvara nhasi kana rasvika pasaita confusion dzakadaro.
Vanhu vange vari kuvhota murunyararo uye panzvimbo zhinji dzekuvhotera pange paine vanhu vashomanana. Kusvika panguva dza12 masikati vanhu zviri zvitatu nemazana matatu nemakumi matatu nemumwe 3331 vange vavhota mudunhu remufakose uye vanovhotesa vange vachitarisira kuti uwandu hwevavhoti huchakwira kumazuva rodoka. Sarudzo idzi dziri kuitwa kutsvaga vanhu vachatsiva zvigaro makumi maviri nezvisere 28 zvisina vanhu muparamende zvenational assembly pamwe nezvigaro zana nemakumi maviri nechimwe chete zvisina vanhu mumakanzuru akasiyana-siyana munyika. Mapato gumi nematanhatu ari kupinda musarudzo idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Zvichakadaro, Zesni, iwe iri kuongorora mafambisirwo ari kuita sarudzo yakabatana neElection Resource Center inoti vaongorori vayo vesarudzo vari mune mamwe matunhu ari kuitirwa sarudzo vaona kuti mune dzimwe nzvimbo dzekuvhotera manga musina zvikwanisiro zvinoita kuti vanorarama neurema vavhote zvakanaka. Sangano iri rinotiwo raona uwandu hwakanyanya hwevanhu vanga vachibatsirwa kuvhota pamangani Business Center 10A kuBinga North. Vaongorori vesarudzo ava vanonziwo vati masabhuku nemadzishe vaendawo nezvikwata zvevanhu kunovhota vachikomekedzwa kuti vati vanoda kubatsirwa kuvhotera nhengo yeZANU PF. Sangano iri rinotiwo ratambira nyunyuto pamusoro peink iri kushandiswa mukuratidza kuti munhu avhota. Iyo rinoti yakasiyana ruvara uye isiri yemhando yepamusoro izvo zvinogona kuita kuti munhu avhote kakawanda. Zvichakadaro, vanhu vashoma vabuda kuzovhota nhasi munzvimbo dzekuvhotera idzo dzanga dzisina mitsetse yakakura mudhorobha remasvingo asi vakawanda vavhota kumwenezi East nechivi South musarudzo dzekutsiva zvigaro zvanga zvisina vamiriri muparamende nemumakanzuru kana kuti mabyelection. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Mumawadhi mana emasvingo aitwa sarudzo nhasi anoti 3, 4, 5 ne7 kwange kusina mitsetse mikuru mangwanani kusvika masikati sezvo vanhu vanga vachiuya vari vashoma vashoma vachivhota murunyararo. Mitsetse midoko yaonekwa pazvikoro zvemushakashe nerujeko kuward 7 asi yakurumidza kupera vanhu vakazotanga kuuya mumwe mumwe. Vanga vachiongorora sarudzo dzanhasi mumasvingo vati vakatyamadza kuona vanhu vashoma vachienda kunovhota sezvo vaitarisira kuti vanhu vazhinji vachabuda musarudzo idzi sezvavaita munguva dzekutsvaga rutsigiro. Mumwe wevanga vachiongorora sarudzo idzi akamirira sangano reCitizens Action in Southern Africa kana kuti siasa vaProsper Tiringindi vati sarudzo dzaitwa murunyararo.
Asi dambudziko rataona ndirokuti vamacitizens hasi kunyatsonzwisisa especially akazoregister after proclamation yakaitwa mabyelections. Saka vamwari kudzokera kudzimba vachitsutsumwa asi tinofanira kungokurudzirwa kuti haiwa in 2023 vanofanira kuti vadzoke vanodi wazovota mastaa wanenge vamuchi mufota siro saka ndo chimwe challenge tango tita sokuona
mukuru anoona nezvemabasa musangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC mumasvingo vazexpodura evati sarudzo dzofamba zvakanaka uye vanhu vazoita vashoma mukufamba kwezuva
hairikufamba zvakanaka vanhu vari kuuya asiko zvino maline amadichi vazhinji vauya makusenda hakulasi vari kuita nerunyararo zvinofadza chaizvo
kunyange vanhu vashoma vange vachienda kunovhota vange vachikwikwidzana vataura nestudio 7 vati vanotarisa kukunda musarudzo idzi mumiriri webato recitizen coalition for change kana kuti ccc muward 3 mumasvingo vadogika muzunda vati vanotarisira kurakasha vavari kukwikwidzana navo
vanhu vari kusimuka vachiuya vachivhota ende ndiri kuexpecta kuti mangwana ndinoenda atomwe muofisi ende ndiri kuzopinda so far pamapolling stations andatenderera nhamba yacho yese yapa vanhu 420 vandaona wauya kuzonovhota saka ipapo pa 420 handiri pa300 handizivi hangu hangu asi ndiri pa300
kuo ari kumirira bato rezanupf musarudzo idzi muwadhi imwe cheteyo vataurai mudzviti vatiwo ndivo vanenge vavakanzera mangwana panozivisa zvinenge zvabuda musarudzo idzi nhengo yeccc kumweneze east vatendekai mhandizvidza vatiwo vanotarisira kukunda musarudzo dzevamiriri veparamende sezvo vanhu vazhinji vabuda kuzovhuta murunyararo kunzvimbo yavo kunyange pakambobuda mashoko ekuti masabhuku munzvimbo mavo vaende nevanhu vave kundovhotera bato rezanupf kunze kwesarudzo dzemakanzura mudunhu remasvingo kwange kune sarudzo dzevamiriri veparamende kumwenezi east uko kwakasara kwakashama pakashaya vaiva mumiririri vajusb omar vezanupf pamwe nechivi south uko kwakadzingwa vakila zivhu nebato ravo rezanupf ndakamirira studio 7 masvingo ndini godrim timber
mashoko atatambirawo kubva kudunhu rembizo mukwekwe anoratidzawo kuti sarudzo dzafamba zvakanaka murunyararo kunyange hazvo vanhu vabuda kunovhota vachinzi vanga vari vashoma zvakanyanya sarudzo dzemabielection dzagara kazhinji hadzione vanhu vakawanda vachienda kunovhota sezvinoitwa musarudzo dzenyika yose mutungamiri weamerica vajoe biden avo vari kushanya kupoland vasangana nhasi nevapoteri vakatiza hondo kuukraine vakapotera mupoland vabiden vaperekedzwa kunhandare yepge narodoy stadium iri muwarsaw guta guru repoland nameya wewarsaw varafael traskowski avo vapira vabiden nezverubatsiro ruri kupiwa neguta ravo kuvapoteri ava vabiden vasanganawo nemutungamiri wenyika yepoland vaandrzej duda vakazeya kupinda kwerussia muukraine zvechisimba apo russia yave kuratidza seyave kusiya kurwisa guta guru reukraine rekiev yave kunanga kumabvazuva kwenyika iyi poland iyo inove nhengo yenato yakatora vapoteri vanodarika mamiriyoni maviri vakabva kuukraine vamwe vabereki vane vana vanodzidza vachigara pachikoro chine mukurumbira mudunhu remashonaland west chekutama college vakaenda kunoratidzira kusafara kwavo kuvakuru vechikoro ichi nemusi wechina pamusoro penyaya dzine chekuita nekushungurudzwa kwevana vavo nhunurai jena anotipa nyaya inotevera
vabereki vaisvika makumi matatu vakasvika pachikoro ichi vakagumbuka zvikuru mushure mekunge vaziva kuti vana vavo vari kushungurudzwa kana kuitwa bullying nevamwe vana vaifanirwa kunge vachiona kuti havasi kuita misikanzwa here kana kuti maprefects vana ava vanonzi vaigariswa kwenguva yakareba vakasimudza maoko kuumburuka pasi vasina kupfeka kana kufamba vachigwesha vachitenderera midhuri yavanogara senzira yekuvaranga kana vachinge vaita ruzha mumipanda yavanorara zvinonzi vana ava vaitorerwawo zvekudya nemari dzavainge vapiwa nevabereki vavo kushungurudzwa uku kunonzi kuri kuitwa nguva dzemanheru chete vamwe vabereki vari kukurudzira vakuru vepachikoro ichi kuti vaone kuti vana ava vatariswa navana chiremba sezvo vava kufungidzira kuti vanogona kunge vari kuitwa zvepabonde kana kuti sodhomi mumwe mubereki watisingakwanise kudoma nezita sezvo tichityira kuzivikanwa kwemwana wake anoti mwana wake akamuudza kuti ari kushungurudzwa zvakaipisisa nguva dzemanheru
mwana akachema akaita red face achiti musavadaro musavadaro kana mudzi zvinozosara zvichiitika from there kandakabva ndatoona kuti pane zviri kuitika bva ndatomutora pasi ndabva ndafamba nachena nobhadhara mari ameno workshop yavanoda kuita paholiday ndovandataura nemwana mwana mbatati tinorohwa tinozodai chinodai
mumwe mubereki anoda kuzivikanwa nezita rekuti amaitanya anotinyaya iyi hombe zvekuti panogona kunge vana vachiitiswa zvepabonde zvekuti ave kuchobvisa mwana wake pachikoro ichi
tara chokwadika vana vakanyatsowana murano unyatsova kansela muchanyatsonzwa zvimwe zvirimo zvinopfuura kurohwa
mumwe mubereki anotiwo mwana wake akati akatorerwa mari yaainge amusiyira paakanomuona svondo rapera mubereki uyu anoti kushungurudzwa kwevana kuri kuitwawo nevashandi pamwe nevadzidzisi
vashandi vacho nemaprefects probably futi nematicha acho they are all into it saka vabereki ini ndiri mbuya ndadzwa kurwadziwa
mumwe mudzidzisi ari mukomiti inoona nezvekurangwa kwevana kana kuti disciplinary committee amai runyararo meki vanoti vari kuita tsvakiridzo ine udzamu hwekushungurudzwa kwaiitwa vana amai meki vakaudza vabereki kuti vakatobvisa mamwe maprefects asingadiwe nevana sedanho rekutanga mukugadzirisa dambudziko rekushungurudzwa kwevana pachikoro ichi amai meki vakaudza vabereki kuti vakatobvisa mamwe maprefects asingadiwe nevana sedanho rekutanga kugadzirisa dambudziko rekushungurudzwa kwevamwe vana pachikoro chavo mumwe mudzidzisi asi vachiona nezvekupodzwa kwemaronda ekushungurudzwa mupfungwa kana kuti guidance and counseling vatinache tigere vanoti vana vari kushungurudza vamwe vanotodawo kugadziriswa pfungwa dzavo mukuru wechikoro vafrancis mukoi avo vainge vasipo pakasvika vabereki vachinzi vainge vafamba nebasa varamba kutaura nestudio 7 vachiti havabvumirwe nemutemo asi mutevedzeri wemukuru mubazi rezvedzidzo mudunhu remashonaland west vajason jete vanoti nyaya iyi haisati yasvika kumahofisi kwavo mutauri werimwe boka rinomirira vadzidzisi rezimbabwe teachers association kana kuti zimta vagodwi taderera vanoti nyaya yekushungurudzwa kwevana vechikoro nevamwe vana iri kunyanya kukonzerwa nekuti vadzidzisi havachisina hanya nevana
vadzidzisiwo vave kunyanya kutarisa nezvekuti vana ava vane marights akawandisa saka inini kana ndikapinda mulesoni ndikaticha ndongoita zvandakauya pano kuzoita ndobuda
nguva yakare vana vainge vachitanga zvidzidzo zvavo pazvikoro zvinodzidzwa vana vachigarapo vairohwa nevamwe vana musi wavaitanga kudzidza zvaizivikanwa nezita rekuti manyunyu kunyange zvaisabvumirwa chikoro chekutama chinozivikanwa zvakanyanya nekudzidza kwevanhu vane mukurumbira munyika vanosanganisira vaimbo vemutungamiri wenyika mushakabvu varobert mugabe vaiita zvematongerwo enyika vajames tikerema vaimbo vegurukota rezvemari vabenard chidzero munyora nemukurumbira vaalexander kanengoni nevamwe ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini nunurai jena
Vatereri veStudio 7 tine chiziviso chakakosha. Kutanga nhasi kusvika musi wa 3 kubvumbi, tichange tichikupai chimwe chirongwa cheLive Talk nemusi wemugovera nesvondo kubva na8 kusvika na9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabuy elections ari kuitwa musi wa 26 kurume. Muchirongwa ichi tichataura nemi vatereri vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzezvesarudzo nematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa cheLive Talk chatiri kuparura nhasi ichi.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa neCovid-19 izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa munyika pazviuru zvishanu nemazana mana ane makumi matatu nevatanhatu kana kuti 5,436. Vamwe zana nemakumi manomwe nevasere kana kuti 178 vakawanikwa vaine denda iri zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa naro kubva zvaratanga pazviuru mazana maviri nemakumi mana nezvishanu zvine mazana matanhatu nemakumi mana nevashanu kana kuti 245,645. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hama dzevadzidzi vekuNigeria vakavharirwa nehondo muguta riri kumahombekombe egungwa reBlack Sea reKherson muUkraine dziri kukurudzira hurumende kuti iite zvizhinji mukuona kuti vana ava vadzoswa kumusha vakachengetedzeka. Mukati memasvondo matatu adarika vana ava avo vanofungidzirwa kuti vanosvika makumi masere kana kuti 80 vari muKherson vanga vachiedza kuenda kunyika dzakapoteredza asi havasi vese vakaita rombo rakanaka. Uye zvinoto kuendesa kuna Marvelous Mhlanganya uye we Studio 7 achitipa chirongwa chezvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Ndimo kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemutungamiri wesangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence, WALP, Muzvare Stabile Dewa. Tichange tichitarisa mamiriro ehuwandu hwemadzimai musarudzo dzemabi-elections dzanga dziriko muzuva ranhasi. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu, Muzvare Dewa. Mungatitsananguriro kuti munoona sei panyaya yehuwandu hwemadzimai vanga vari kukwikwidza musarudzo dzemabi-elections.
Chiri kutinetsa ndechekuti madzimai akasarudzwa kutanyanyopinda mapositions aya vashomanini chaizvo. Ndichapa mufananidzo wemapositions eavo vari kukwikwidza kuita maMPs. Pane 28 maconstituencies aripo, pane macandidates 118 akataura kuti ari kuda kurana akapasa pamanomination process akaitika. But mukatarisa pa 118 candidates ipapo, 16 chete madzimai. And mukazotarisa further pa 16 madzimai acho, vazhinji vacho vakaiswa kumaconstituencies ekuti machances avo ekutohwina mashoma zvikuru. And zvinhu zvinotishungurudza zvikuru isusu seWALP organization.
Mungati ndezvipi zviminga mupini zviri kusangana nemadzimai anenge ari kuda kuwanikwa vachipinda musarudzo idzi?
Kusanganisira nyaya dzeviolence dzanga dzichiitika mazuva apera, izvo dzanchitobatwa nemadzimai, mamwe angaenda kurali, mamwe anga achida kukontesta, mamwe anga achida kupindawo achiharaswa nevamwe vacho vanga vachikampenerawo mamwe madzimai vachirohwa vachizvuzvurudzwa. So izvi pazvakaipira zvinokanganisa madzimai aya anenge achida kurana nekuzokanganisa mamwe madzimai futi anenge achida kupinda maleadership positions, nokuti hapana munhu anoda kupinda muzvinhu zvaanorohwa, zvaanokwadzwa kana kurepwa kana kutosungwa chaizvo.
Zvimwe zviminga mupini zvinosangana nemadzimai anenge achida kupinda musarudzo ndezvipi?
Tikatarisa chimwe chinhu chiri kukuvadza makandidates echidzimai inyaya yemari chaichai yekutorana campaign. MuZimbabwe nenyaya dzinoitwa nevanhu vanenge vachikontesta nyaya dzevote buying, unonoti madzimai haatokwanisi kana kutongoitawo mabasic chaicho ekutongogadzirisa maposta, maflyers nekutongotengerawo chikafu chemaagents nemacampaigning team. Izvo zvatinoona zvikuramba zvichidzoserera vakadzi kumashure nevamwe vanenge vachida kupinda maleadership positions. So takatarisana na 2023 tichingoramba tichingokurudzira mapolitical parties kuti akwanise kutungamidza madzimai pamberi, achicreate environment inoita kuti madzimai apinde murunyararo pasina zvekuti vanhu vanoita vote buying, pasina mhirizhonga.
Takatarisa kubatwa kunoitwa nyaya dzemadzimai vanenge vari musarudzo nevatori venhau. Mungati chii panyaya iyoyi?
Tauro tichitaura takatarisa nemedia kuti tanchikumbira kuti pavari kunokavhawo maelections vanikwe vachikavhawo macandidates echidzimai vachitaura zvinhu zvakanaka zviri positive, not kungovakavha zvinhu zvinenge zviri zvakashata kana kuti panenge vachifunga kuti vaita mascandals, sezvo zviri zvinoramba zvichidzikisira madzimai kuti apinde maleadership positions. And isusu seWALP tinenge tiri on the ground tamobilize madzimai, mamembers edu akawanda kuti anoita observers maconstituencies ari kurana madzimai achitarisa kuti election iri kuitwa mune runyararo here uye iri kuitwa zvakanaka. So tinongoramba tichingokurudzira maZimbabweans kuti ngativhotere madzimai.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Muzvare Stabile Dewa vesangano reWALP kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous iye zvinotokupai chirongwa chezvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives. Tichienderera mberi nehurukuro yedu nevaive murwiri wehondo yerusununguko vaBernard Manyadza kana kuti vaPaka Chipoera. Nhasi tichitarisa nyaya yekupomerwa kunoitwa vakarwa hondo yerusununguko, mhosva yekushungurudza vanhu zvikuru munguva yesarudzo. Tatanga nekubvunza vamanyadza kuti vanoti kudii nazvo.
Makurawo iye zino zikuma 60 takusika kuma 70 kuchimwana munhu iyo yayo yachinzi wena huya kuno upeke t-shirt uende unokambinera ava kumana vana MP vapanha kwatiri ava hatisisu tiri kuseenzi pamagenuine wo veterans kune vakatorwa vaya vakapfekerwa ndo vakanopuwa zvimakadhi iyo vaya ndo vachinzwa kunzi kutembwe kwainz kumorogoro kwainz kumulungushi kwainzi vakange vasiko vonzwa mastories aya achitaurwa ari manarratives izvozvo ndozvovobata vakaita ringaringe vakaona kuti panapa hapana wezera angazivezvehondo votitepfenyura nhema ndo vanhu ivo vamuri kuona vari kuita utsinye isu patakange tiina chisungo nepovhu yedu patarwa hondo taiti munhu haarohwi asi izvozvo tiri kuona kuti vhaiorenzi yakutoitwa sokutamba nhoto chaiko chaiko.
Munozosiyana papi naivo vamuri kutaura ava vamanyadza?
Isusu handiyo isosi yedu yekuti vanhu vanorohwa, vanhu vanobayiwa namapfumo, vanhu vachizviita freedom of expression. Isusu magenuine war veterans izvozvo ndo zvatisi kuda. Ndosaka muchiona nhezi vaya vachingakande miri. Kune organization inonzi United War Veterans vazipura nezanla kuti naivedwe legasi yedu yochiva here iyoyi yokusevenzeswa kunzi mawar veterans patasvika vanhu vevhaiorenzi ava isusu hatisi vanhu vevhaiorenzi asi vavari kutitora mubvanga makomwedzi ndo dziri kunzi dzinosevenzeswa chinzi mawar veterans uriwo rwakabvira kumaassembly points tinozviziva tichazvifumura takutopedzerwa imeji yedu sekunonzi tisi vanhu vakamirira kudyara vhaiorenzi muvanhu isu hatiti kudyara vhaiorenzi tinoda kudyara ukama hwedu hwatangova nahwo nepovhu yedu neushamwari hwedu patega tega hedu nevamwe vedu handizvo zvatakarwira izvo.
Asi chii chiri kuita kuti imi murambe muri kusure kana kuseri kwaivava vamuri kutaura vari kushandiswa avo?
Zvanika ndekutaura ndizvizira jonga vose varwiri vorusununguko hazvina kupera 1980 namanje tinorwira rusununguko handeimberi nokurwira rusununguko chisvike chaipo paya pataida paya nokuti mafounding values acho iwayo e1 min 1 vote ndo atiri kushayiwa saka izvezvi takuti tikabvunzwa kunzi nhaimi ndozvamakarwira here izvi kuya kuti nyika igoita povhati ya ine udzamu hwakafanana naipapa kuda kutoenzanisa kuda kutokundwa nepakange paine kaikonomika sinyiti paya kuti vanhu vanoshaya iye ndataura mufananidzo wepitiro hausi kubata isusu tega varwi vesunguko iri kubata nyika yose zvinochinditaurai kuti kunenge asina form of income anorarama sei ndosaka muchiona umbavha hwaakuwanda ndosaka muchiona humondi hwaakuwanda ngatidzokerei kumafounding values iwo aya tese tese tigoatevedzera iwayo maererano nezviri mubumbiro rwemutemo chinonyaya kumbotyisa ipapo chiiko kungotevedzera iyo iya 1 man 1 vote mopa rukudzo kune zvadiwa navanhu izvozvo chakanyaya kuoma ipapo ipapa apo chiri.
Munoti kudii nevanombunyikidzawo mapato anopikisa munyika?
Mabvunzi acho akambunzo kakanaka siri munomboziva here kuti zvedemokrasies tikandikupei mufananidzo wamao aiti let 100 schools of thought condemned and 1000 flowers blossom kureva kuti maidea hakuna anonzi ndoo nyanzvi yamaideas regai zvikurirane pamwe chete ipapo patindondokohwa payapaya tisu tinoita advantage yokuwana zvakawanda dzidziso iyo ndo yataiwana i yekuti kana muchida kuti muvake nyika yenyu regai maviews akawanda ese akanzi patebo.
Tinotenda vamanyadza. Manga makateerera kune murwi wehondo yerusununguko vaBernard Manyadza vaizikanwa nairo kuti paka chipoera muchirongwa chedu upenyu hwedu our lives. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voenews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
So we see cut this.